Pashika Studio 7 pachikoro ichi nhasi mangwanani vana vose vanodzidza vachibva kumba vanga vachidzoserwa kudzimba. Vana vanga vachibvumidzwa kupinda pachikoro vana vari kunyora bvunzo chete. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vanoti vakakurudzira kuti vana vambomisa zvidzidzo nekutyira kuti chirwere ichi chinopararira pachikoro ichi. Dr. Masocha vanoti vakabva vaongorora vamwe vana vanosvika 55 vanodzidza nemusikana uyu pamwe nevadzidzisi 10 vakambodzidzisa vana ava svondo rapera.
Apane 17 years Jehova wana akatesa positive pachinoya hai. Takatesa vandofunga vanosvika 55 ma students ma contacts ake ne 10 ma teachers, but we are still waiting for ma results aja asatawe.
Patabvunza kuti matano api avari kutora kuti vana vari kunyora vachibva kumba nevanogara pachikoro vasatapurira nechirwere, mukuru webazi rezvedzidzo mudunhu vaGabriel Muma vanoti vana vari kunyora bvunzo vanodzidza vachibva kumba nevanodzidza vachigara pachikoro vanonyora mumakamuri akasiyana.
For now, both day scholars will not be attending. They will only be coming on days when they are writing exams and proper attention is given to them.
Kubva iko zvino vana vanodzidza vachibva kumba havasi kubvumidzwa kupinda muchikoro, vanongouya chete musi vanenge vachinyora bvunzo.
Mumwe mwana adzoserwa kumba uye watisingadome nezita sezvo asati abvezera anoti vadzoserwa kumba vachinzi vozodzoka kuchikoro kupera kwemwedzi uno.
Vana vabatwa necorona hanzi tizodzoka muchapera tandidzidzirongobvumirora.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti vadzidzi vari pazvikoro zvine vana vakabatwa chirwere checovid-19 vanofanirwa kuongororwa vose.
Tinokurumidzira hurumende kuti inyanye kuisa mari yakawanda panyaya yekutesta, especially muzvikoro imo mune vana vakawanda. Ngavatestwe vese kuzvikoro ikoko, tichibatanidza pamwe chete nedzimwe nzira dzese dzekudzivirira dzatinoziva.
Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzakakurudzira hurumende svondo rapera kuti ivhare zvikoro sezvo chirwere checovid-19 chave kupararira, asi vanotungamira mabasa ehurumende mudare iri vari gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe vakati hurumende yakagadzirira. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.